manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri nyamafufu 15 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana vachinge vatiza sechitiko chaitikai vezvichingoratidza kuti havachakwanisi kudzoka muSouth Africa kuzheko kuti kana vachitongodzoka futi vachizviindisa kumatare edzimota asi pavanozviindisa kumatare edzimota havachakwanisi kuti vangapiwa bail.
Amai Grace Mugabe avanga vachitarisirwa kumiswa pamberi pedare muSouth Africa vachipomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa mumwe musikana wavakawana muhotera aine vanakomana vavo Chatunga naRobert Jr. vanokundikana kuenda kudare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti amai Grace Mugabe vari kunyanya kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadzivisa pazuva remauto nhasi kuti hurumende yavo ine chido chekuvakira vanhu dzimba uye kuwedzera mari yemihoro kana upfumi hwaita zviri nani. Nhengo dzezano PF dzonetsana parufu rwaamai Shuvai Mahofa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakundikana nhasi kuenda kudare redzimhosva reRandburg muSouth Africa uko vanga vachitarisirwa kutongwa nemhosva yekurova nekukuwadza zvakaipisisa mumwe musikana wemunyika iyi pane imwe hotera iri muSandton muJohannesburg usiku wemusi wesvondo. Zvinonzi amai Mugabe vakawana musikana uyu aine vanakomana vavo Chatunga naRobert Jr. vari muhotera. Musikana uyu uyo anonzi Gabriela Angels anonzi amhangara nyaya yake kumapurisa nhasi mangwanani izvo zvazoita kuti amai Mugabe vazvipire kumapurisa vachizonzi vamire mudare nenguva dza1 dzemasikati. Asi mamwe mashoko atiri kutambira anoti amai Mugabe havana kumbobvira vazvipira kumapurisa. Amai Mugabe vanonziwo vanonzi vanofungidzirwa kunzi vabudawo munyika yeSouth Africa. Gweta guru rinorwira kodzero dzevanhu vari sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vanoti zvakaitwa naamai Mugabe zvinonyadzisa kwete ivo chete, asi kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Advocate Shumba vanoti kana chiri chokwadi kuti amai Mugabe vadzokera kumusha vasina kupinda mudare, zvinoreva kuti pose pavachazopinda muSouth Africa vanobva vangosungwa vachikandwa mujeri.
Kokochi zvavakaita zvinosoresa hazvisoresi ivo nemhuri yavo chete kwava Mugabe sapurezidhendi nomudzimai wapurezidhendi wenyika, asi kuti zvinotosoresa nesu vakagara muno muSouth Africa nevari kune dzimwe nyika, nokuti zvinongoratidza kuti ndo maitiro anoitika muZimbabwe. Nekati imira rezvinhu zvinoitika muZimbabwe zvokuti hamuna kana mutemo, hakuna munhu unohla kuti maitiro andiri kuita pakugadzisa nyayawo anopfuuridza pamutemo.
Tinonzwawo Advocate Shumba kuti iwe amai Mugabe vanga vachitarisirwa kupinda mudare nhasi masikati, pane zvamazombonzwa here?
Mahwira atiri kuita ndokuti vanenge uko zvino vatova muZimbabwe vatiza vakakona kuva vachisvika kudare redzimhosva kwavava vakatarisirwa kuva vachisvika. Izvi hazvinongoreva ndozvokuti kana vachinge vatiza sechiitiko chaitikai zvezvitongoratidza kuti havachakwanisi kudzoka musouth africa kuzheko kuti kana vachitongodzoka futi vachizviindisa kumatare edzimoto asi pavanozviindisa kumatare edzimoto havachakwanisi kuti vangapiwa bail kana kuti mari yokui vachabhadhara vakatarisirwa kuodzoka zvakare vanenge vavakungotovharirwa mujere
Advocate Shumba, amai Mugabe mudzimai wemutungamiri wenyika. Havana here mutemo unovachengetedza kuti vasamira pamberi pematare kana kusungwa?
Havana kodzero dzokui vangatadza kusungwa mune imwe nyika. Izvo vanhu vanenge vachitotaura vasingazivi nokuti mutemo muhombe unoindirana nenyaya idzedzi dzokuti munhu une protection kana kuti wakadzivirirwa kuti asasungwa neimwe nyika. Une Vienna Convention on Diplomatic Relations. Asi mutemo uyu chaunoita ndechokuti unongovharidzira kusungwa kwavanhu kana kuti magroups kana kuti zvikamu zvitatu chikamu chokutanga maambassadors nemamwe atinoti maheads of missions ndo vanhu vanenge vari pachikamu chokutanga vechipiri maministers anenge akaakreditiwa anotarisirwa kuikana pachinge paitika nyaya dzakaita sedzidzi kana dzimwewo zvadzo zvokudhiraivha kana munhu akadhakwa kana chinenge changoitikawo chiiti haagoni kubakwa ndorimwe gurupu rechipiri rechitatu nerokupedzisirano emasharge d'affaires saka ukatarisa zvese izvi unogona kuwana kuti hapana pavanofita mai Mugabe pazvinhu zvakadaro
avanga vari gweta uye vari sachigaro wesangano rezimbabwe exiles forum advocate Gabriel Shumba vari parunhare mupretoria south africa nestudio 7 Studio 7 yaedza kubata gurukota runona nezvemapurisa muSouth Africa vafikile Mbalula pamwe chete nemutauriri webazi rezvekunze kwenyika iyi vaClayson Monyela asi vose vati vanga vari mumisangano. Zvichakadaro bato reMDCT rinoti rinoshora zvikuru zvakaitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mugwaro raburiswa nebato iri, mutauriri waro vaObert Gutu, vanoti chiitiko chakadai chinokanganisa zvikuru chimiro cheZimbabwe. Bato reMDC rinotungamirwa naProfessor Welsh Mancube raburitsawo mashoko ekushoropodza zvakaitwa naamai Mugabe izvi richiti zvinoratidza kuti mhuri yekwaMugabe haichisingori chinyadzo chete asi kuti yatove kukanganisawo kugadzikana kwenyika. Bato iri rinoti saamai venyika, amai Mugabe vaifanirwa kuve mucherechedzo wakanaka. Amai Mugabe vanonzi vakaenda kuSouth Africa kunorapwa gumbo ravakatsikwa panhandare yendege muHarare muna Chikunguru. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vari kupindira mumashanduro ehurumende kunyange hazvo vasiri muhurumende. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mudzimai wemutungamiri wenyika ndeyesa chigaro weboka ramadzimai mubato rezanupf's Women's League. Amai Mugabe ndiwo akatungamirira kudzingwa kwevaimbova mutevedzeri wavamugabe amai Joyce Mujuru nedzimwe nhengo dzezanupf dzakaita savareka ukonde. Munguva pfupi yapfuura pamusangano wevechidiki kuchinoi amai Mugabe wakashoropodza munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vari zvakare mutauriri wavamugabe vageorge Charamba.
Charamba uri kupi Charamba? Charamba. Charamba George. George, ush George. Ush George. George wewe. You are a prolific writer. Iwewe George.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vanoti amai Mugabe vari kushandisa kuve kwavo mudzimai womutungamiriri wenyika kuti vapindire munyaya dzehurumende.
Maonero angu ndekuti mai Mugabe vari kushanda pamwe chete nemurume wavo President Robert Mugabe vachishanda vari chairperson weWomen's League yeZANU-PF kuunganidza vanhu nokumobilisa vanhu kuti vasapote mudzimai wavo. Asi dambudziko raitwa namai Mugabe nderokuti vari kubatanidza zvinhu zvokupati nezvinhu zvokuhurumende.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe mudzidzi anoita zvidzidzo zvematongerwo enyika vaSoul Mhindu. Vamhindu vati hapasisina kupatsanuka pakati pebato reZANU-PF nehurumende izvo zvoita kuti amai Mugabe vapindire munyaya dzehurumende.
Zvava kuitika munyika yedu yeZimbabwe ndezvekuti hapasisina kupatsanurwa pakati pebasa ramai Mugabe ravo reWomen's League nebasa nemabasa ehurumende.
Nhengo yeparamende yeBulawayo Metropolitan vari nhengo yeMDC amai Jasmine Tofa vati maitiro nehunhu hwaamai Mugabe hunoita kuti veruzhinji vasafarira utungamiriri hwevanhukadzi pamwe nekutya kupinza vanhukadzi pazvigaro.
Nzira yavari kuita inoita vanhu vabve valuza confidence, iri kutotitukisa semadzimai.
Amai Tofa vanoti vanoona sekuti amai Mugabe vanodawo masimba ekutonga, vati zvazvina kuipa asi zvinofanirwa kuitwa negwara kwaro.
Mai Mugabe vari kuda kuti vatonge, mai Mugabe vari kuda vane presidential ambition, but it's not a bad thing. Vanofanirwa in my opinion, vanofanirwa kutevera process yepati yavo.
Asi amai Edna Madzongwe vanova mutungamiriri wedare reSenate vakambodzawo Studio 7 kuti amai Mugabe vari kukurudzira madzimai kuti atore zvigaro zvepamusoro. Kunyange hazvo dindingwe richinaka richakweva rimwe, mumwe mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa avo vave kupota vachikandirwa magobvu nematete naamai Mugabe mazuva ano vaimbofara chaizvo mazuva aidzingwa amai mujuru mubato.
Hatitakaya pano va top stop it. Pane popano ndandigerapo ndakazipigwa na madam stop it, comrade stop it. Ndopatakavhurika tose kuti pane zvakawanda zvanga zvichiitika vazhinji tisingazivi, vazhinji vasingazivi, zvaizikamwa nevashomani. Ndopazvaka gure rose ndokubuda pachena na stop it. Ende vakazviita stop it. Ndokuzodzamara kana kukongresa havana kuzouya nokuti ndikureva runait haana kuzouya kukongresi nokuti zvaa zvafumugwa zvose zvanga zvichiitika kuti chokwadi chokwadi kwere yakadero yaida kuuraya purezidendi, yaida kubvisa vaMugabe pachigaro vachitsigigwa naDidmas naRugare Gumbo.
Vaimbo vasachigaro wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaJabulani Spanda vakadzingwa mubato reZANU-PF mushure mekutaura mashoko ekuti amai Mugabe ndivo vainge vava panyanga. Mashoko aya ari kutaurwawo pari zvino nemunyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vari muchiuto vari kubatsira veruzhinji zvakasimba vachiti vanofanira kuwedzerwa mari dzemihoro. Mutoro wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamhemberero dzezuva rekucherechedza vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika reDefense Forces Day kunhandare yeNational Sports Stadium nhasi, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vati masoja akashanda zvakasimba kubvisa zvimbambaira munzvimbo dzakawanda munyika mushure mekubatsirwa nehurumende yeNorway.
Saka tinotenda nyika mbiri dzakatipa rubatsiro kukwasha nokuwana zvimbambaira izvizvi.
VaMugabe vatiwo vanhu vazhinji vakabatsirwa nemasoja pakaita mafashama emvura munzvimbo dzakawanda munyika gore rino. Nekuda kwemabasa ari kuitwa nevari muchiuto aya, vaMugabe vati masoja anofanira kuwedzerwa mari dzemihoro. Mashoko avo anouya apo vashandi vehurumende vazhinji vari kugunun'una nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa. Asi umwe vanorwira kodzero dzeveruzhinji munyika, muzvare Linda Masarira, vashora danho rekuda kuwedzera mari masoja iri, vachiti uku kuedza kwavaMugabe kuti vatsvetere vari muchiuto kuti vazovashandisa pakutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya.
Takazvitarisa isu sevamiriri vekodzero dzevanhu vose mukati menyika ino, tinoona ichi chiri chinangwa chekuti vaMugabe vagone kunoshandisa masoja musarudzo dzichaitika gore rinouya.
Hatina ukwanisa kutaura neve mapato anopikisa kuti tinzwewo pfungwa dzavo panyaya iyi. Zvichakadaro vamugabe avo varumbidza mauto nebasa raari kuita vati vari muchiuto vave nemukana wokuwedzera fundo yavo inoenderana nezvechimanje manje mukuchengetedzwa kwenyika zvichitevera kuvhurwa kwakaitwa Defense College.
Iro gore rinei tapembedzwa navo nechiito chikurukuru chandata vhura musuno cheyunivhesiti. Ndakatovamba kare kuvapa mamwe madigiri asi vaive vashoma vavo kuvikuvamba navo chete.
Zvichakadai pane umwe musoja awira muchiita chevanhu vanga vari munhandare iyi neparachuti paanga achiita zviratidzwa zvanga zvakanangana nezuva ranhasi. Zvinonzi hapana akuvara padonha musoja uyu neparachuti iri. Musoja uyu anga achida kunomhara pamberi pavamugabe asi akundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nhengo dzeZANU-PF dzinonzi dzanetsana parufu rwaamai Shuvai Mahofa, gurukota runoona nezvedunhu remasvingo avakashaya nezuro. Kunetsana uku kunonzi kwanga kuri pakati pevanonzi vari kuzvikwata zviviri zviri kunetsana mubato reZANU-PF zvinoti Team Lacoste neG40. Zvikwata izvi zvinonzi zviri kurwira kuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vasiya basa. Mumwe adzingwa wechikwata cheG40, amai Fiona Ricket, vanoti vadzingwa pamwe chete nemumiriri weBikita South mudare reparamende vaJP Jabun vachipumwa huroyi. Tanonoka Hwande weStudio 7 abata amai Ricket kuti tinzwe kuti chii chatora nzvimbo.
Ini ndasvika panhamo chibva ndanogara mutende. Atik about 30 minutes ndagara mutende kudaro. Ndasvika ndina JP Jabuno, MP Bikita South naminista Muzembi. Tikamhoresa vanhu tikavatandibva ndagara mutende mamuna the same people ana Sheikh Jabuno but vakaziva vaenda kumberi. So what happened now? Ndakagara ipopo for about after 30 minutes ndaona mumwe muyouth achiuya achiritora. Ndimuridiwa panze nevakuru. Saenda buda panze. Ndatombobvunza kuti kwakanaka here mukundibedza kuti ndibedza nevakuru vanhu kwakanaka. Ndatishika pagedhi abhandi zvati andibva ipano. Yanoti welcome here. Ndibva kudaro ndakutobva. Ndibva ndasangana nebook lady anonzi Auxilia Danzi. Akati ini ndimitete vepano ndimuridzi ishu pano apa. Ini unembire kuwa famba watumwa nepoizi kubva kufungo holding. Saka hatichagoni kuti kachikafucheri pano as long as you are here. Saka abva ati anzi saka iye ibva pano yanoti welcome here. Ndokusaka takatsununguka. So handina kumbovabvunza. I just called him and ndaenda naye anonzi Rugare Zvikuva. Was working as my driver. Achibva ndati handei kuti handi ndamubedza mugara tina moto kubatapa. But anga achipopota achiti yanzi matumwa nepoizi inobva kufungo holding. So as long as you are here, we are not comfortable with your presence.
Hapana vamwe vakuru vanga varipo vamataurira nyaya iyi musati mabvapo.
Ndataura navaJabuni ndikavaudza but ivo pandatipaipose ndabva ndikati vatandiva ndaita zvekuvafonera but pandavafonera wapedzi ndatodzingwawo ndatoteerwa but ndaisho ata kwavo ivo vaJabuni vangu vangu vasetukwawo vatomboita papa kuita nei. So ivo vachibva tibva tavafonera Chef Mzenz ivo vakatini ndikeitwawo ndakurwa pano tikavayangu achingoti hanzi matumwa hamuna kuya kuzochema munhu mwaazokonfirma kuti afa zveshuwa here.
Pane vamwe vakuru vanga varipo vadzingwa futi
vamwe vangu vakuti vanoizi ndivachimedza then vamwe vangu vatachikuudzawo vangu vari araundi amai magonese todzika chelezi ndovamwe vaitwa noizi vakayoneswawo.
Amai Fiona Ricket, nhengo yeZANU-PF kuzaka, vanga vari parunare kumasvingo naTanonoka Hwande weStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reGushungo Holdings panyaya iyi. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reOxfam International rinoti kusagadzikana munyaya dzechikafu mudunhu reSomali muEthiopia kwawedzera izvo zvaisa vanhu mazana manomwe ezviuru parumananzombe rwenzara. Sangano rinopa rubatsiro iri rinoti vanhu mamiriyoni masere nechidimbo munyika yose vakatarisana nenzara hombe, uwandu hwakwira nezvikamu makumi matatu kubva muzana kubva kutanga kwegore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kuti upfumi hwenyika hubude mumadhaka mahuri muchure mekunge zvabuda pachena kuti vekunze vari kusunga homwe dzavo vachizengurira kutanga mabhisimusi munyika zvopa kuti mari iri kutumirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvitumire mari yakawanda kudarika yemabhisimusi kana kuti foreign direct investment. Mutoro wedu Nau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
RBZ inoti mumwedzi mina yekutanga kwegore, mari iri kubva kuzvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika yasvika pamamiriyoni zana nemakumi masere uye iri kutarisirwa kusvika pamamiriyoni mazana manomwe nemakumi mashanu mukupera kwegore. Asi mari yevari kuda kutanga mabhizimisi munyika vachibva kunze yadzikira zvakanyanya kusvika kumamiriyoni mazana mashanu. Hurumende kuburikidza neRBZ nemamwe mapazi ayo inoti iri kuda kuti ishande nevana veZimbabwe vari kunze ava kuti vakwanise kutanga mabhizimisi vachimutsiridza upfumi hwenyika. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti zvekuda kumutsiridza upfumi hwenyika nemari yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kunyanya munengedzo wekukundikana kwehurumende.
Foreign direct investment yedu since Chinamata took over yenge ichiaverage $300 million a year, $200 million a year, kubudikidzana nemafigure anoburitswa ne United Nations Commission on Trade and Development iri based ku Geneva. Chikonzero chacho chiri chekuti hakuna bakambani ingade kuuya munyika yakakanganiswa sezvaitwa na Chinamasa. Kana mainvestor achiuya munyika anenge achitarisira kuti mari yavo inobereka vozoiburitsa. Zvino munoziva imi kutatone financial and liquidity crisis.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotenderana navabiti.
Zvinoreva kuti mamiriro ezvinhu muZimbabwe haaiti kuti vanhu vari kunze kwenyika vane mari dzavo dzeFDI vaunze mari dzavo muZimbabwe. Nokuti sekuzova kwenyu vanhu vane mari vari kunze kwenyika vari kuda kudyara mari yavo vanomirira kuti zvinhu zvinge zvakagadzikana, vanomirira kuti zvinhu zvinge zvichinyatsooneka, vachinyatsoona zviri mberi kumakore akawanda ari mberi uku.
Asi chii chinopa kuti vana veZimbabwe vatumire mari? Vabiti vanopindura.
MaZimbabwe will send money to Zimbabwe because ndokune vabereki vavo and they know kuti vanhu vari kutambura. 91% of our people are unemployed. 76% yevanhu vedu vari kurarama muextreme poverty vachisurvive on less than US$0.35 a day. So zvaisa strain kudiaspora. Diaspora inototumira mari.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muFlorida muno muAmerica vapromise Sunday vanotendera navo navabiti.
Pasi rose hakusisina mainvestors vane confidence neZimbabwe. Vanokwanisa kuti vatore mari dzavo vachinoinvesta muZimbabwe. Saka tinoona kuti kutambura kwenyika kuri kuitika, hakuna mainvestment iri kuuya, asi mari dzatinotumira isu tichibatsira hama dzedu kumusha ndo mari dziri kutokwanisa kutosustaina hurumende yeZimbabwe. Saka handifungi kuti zvingambova zvinhu zvinotishamisa.
Vabiti vati mari iri kutumirwa iyi hainyanye kubatsira nekuti haisi kuenda mukutanga mabasa kana kuti mabhizimisi.
Mari iri kutumirwa diaspora unfortunately haisi kuenda muinvestment, iri kuenda muconsumption. Iri kutengera vabereki chezvokudya, iri kubhadharira vabereki magetsi, iri kubhadharira vabereki hembe dzekupfeka, iri kubhadharira vabereki mahospital bills. So that is very regrettable because focus here diaspora remittance iri pa consumption, not a capital and not public sector investment.
Hurumende yeZimbabwe kusanganisira mutungamiri wenyika Robert Mugabe inogara ichiti chirikupa kuti vekunze vasauye munyika nemari dzavo inyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nevekunze nenyaya yekutora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Asi vanopikisa vanoti nyaya yehuori nekutonga nedemo ndiyo yapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mochirongwa chethe connection nasi tiri kutarisa bwabowa rinonzi rakakonzerwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe avo vari kupomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa umwe musikana wavakawana aine vanakomana vavo muimwe hotera kuSouth Africa nemusi wesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngati sanganei nasi muchirongwa The Connection muneni tunga milinkomo.
Iyo zvinotomboenda kuna Marvelous Mshanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika pa Facebook nepa WhatsApp.
Vatsigiri vedu vepa WhatsApp ye Studio 7 vanyora ivo vachikwazisa hama neshamwari uye vachitaura pamusoro pezororo remagamba. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Makadiri zvenyu ini ndinonzi Chapera Ngwenyu ndikupulukwani South Africa. Maonero angu pazuva reHeroes magamba eZimbabwe vanhu vakaita zvizhinji pakusunungura nyika yeZimbabwe. Asi kuti semuyuti handichavaoni kukosha kwemagamba kana kwekusunungura kwenyika yeZimbabwe nokuti handina kana chimwe chandinokwanisa kuona chandinobedzegwa nacho tofa kutaura kuno ndakaafektiwa chikoro nekushava kubhadha fees zvekuda kudokoneta chikoro vana zvevangu kuzotondiomera ndingavasapota sei kuti vaende kuchikoro vaite sei zvakandiomira ndoda kumachinguva nditwa nyika. Saka hatichambooneswa kuti nyika yacho inonzi yakasunungwa papiko nokuti takazobva nyika ichinzi yasununguka. Saka sofa kumicheve kusununguka kwenyika yeZimbabwe hatikwanisi kutombokuona pashe kupembera handipemberera kuti chii hatina mabasa kuzokunda chezvo zvinotiremera kuti zviwane kumaruwa. Saka handioni zvichibetsera chii ndoda kupedzisa nokukwasisa mudzimai wangu anonzi Nolisi Ncube nevana vangu anonzi Persecute Effort na Ever Nice Ngwenya.
Ini ndinoitwa muzvare Pamela Chitimbe ndinoda kukwazisa mhuri yese yoZimbabwe pamwe chete nehama neshamwari dzangu dziri kuMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai. Zororo rino remagamba hongu rakauya zvaro bhati maonero angu harisi zororo riri kufadza vanhu nokuti vazhinji havana mari, mari dzavo dziri kurambira mumabhanga.
Ini ndinoitwa Sifas Ghana ndinobva kuBikita ndinoti mundikwazisirawo hama dzangu dzinosanganisira namukoma Gandri Ramba vari ku Studio 7 ukoko. Zororo ratiri remagamba iri harizi kunatsa kufadza vanhu sezvo vanhu vasina kana chihoviri havana mari, mari hakuna kumabhanga hakuna mari saka vanhu havazi kufara.
Kana muri pa WhatsApp musati mafarira Facebook page redu reVOA Shona endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kambo pana Sipo kubva kuna Mushakabvu Simon Chimbetu tabvatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe avanga vachitarisirwa kumiswa pamberi pedare muSouth Africa vachipomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa mumwe musikana vavakawana aine vanakomana vavo vakundikana kuenda kudare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti amai Mugabe vari kunyanya kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. nengo dzezano PF dzonetsana parufu rwamai Shuvai Mahofa kumasvingo. Tabva tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.
So we